This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare paStudio 7. Manera anhasi uri musi wesvondo, chikunguru 27, 2014. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa paintaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichitewo zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Musangano unopa masimba kune vechidiki vemuAfrica kuburikidza nezvidzidzo weYoung African Leaders Initiative, kana kuti YALI, unotarisirwa kutanga mangwana muno muWashington DC. Sangano revanogaya upfu reZimbabwe Millers Association rinoti kunyange gore gorosi remwaka uno riri kutarisirwa kudzikira zvakanyanyisa, hazvisi kuzoshayisa vanhu chingwa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Musangano wevechidiki vemuAfrica pasi pechirongwa chemutungamiri weAmerica vaBarack Obama weYoung African Leaders Initiative, kana kuti YALI, uri kutarisirwa kutanga mangwana muno muWashington DC. Gore rino vechidiki vanosvika mazana mashanu vanobva munyika dzemuAfrica vane makore ekuberekwa ari pakati pemakumi maviri nemashanu nemakumi matatu vari kutarisirwa kupinda musangano uyu. Pavanhu ivava zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana vanhukadzi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika makumi matatu zviri kupindawo musangano uyu. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7 nemumwe wechidiki ava vanomene mukwakwami.
Chinhu chinofadza sandati chinhu chandanga chikambotarisiri kuti ndingawanawo mukana wekuita muupenyu hwangu, and ndiri kufara zvisingaiti kuti ndinge ndine mukana uyu wekuonawo Obama achitaura.
Tinoona kuti iwe wakasarudzwa kunge uri pane chikwata chichawana mukana wokutaura kuti pachazouya vatungamiri venyika vemuAfrica, zvii zvingafanira kunge zvichizeyewa navaObama nevamwe vavo. Unogadzirira sei chitiko chakadai uyezve makawanda sei muri muchikwata ichochi?
Pane vanhu kumi vaviri vachawana mukana wokutaura pamusangano uyu unenge una President Obama. Mukugadzirira zvandichange ndichitaura, ndakabatsirana nevamwewo vakabva kune dzimwe nyika. Takasangana pano paUniversity of California, Berkeley. Takasarudza nyaya yaya takaona kuti iyi ndiyo inenge iri kunyanya kunetsawo muAfrica panguva dzino, and takabatsirana kuti tinge tichiburitsa mhodo dzatingati idzi ndo dzatingada kuti vatungamiri veAfrica, mutungamiri weUnited States, vange vachiona kuti vangabatsira nyaya iyi sei.
Tombotarisa zvedu nguva yako uri imo muno muAmerica, ungati zvii zvawadzidza zvauchazoda unopakurawo wadzokera kuZimbabwe?
Chandadzidza chikuru ndechekuti vanhu vekuno kuAmerica nevanhu vekuZimbabwe uye vemuAfricawo havana kumbonyanya kusiyana, tingori vanhu vanonetsikana nenyaya dzakada kungofanana zuva nezuva. And chandanyanya kudzidza ndechekuti nzira dzakashandiswa kugadzirisa atingati matambudziko akati kurei ekuno kuAmerica tingadzishandisa sei kugadzirisawo nyaya dziri kuti netsa kumba, nyaya dzenzara, nyaya dzeuori, nyaya dzekuti vana vasikana vari kutadza kupedzisa chikoro chavo, nenyayawo dzekuti tochengeta sei vanenge vakwegura vasingachashandi.
Vanga vari mumwe vechidiki vari kupinda musangano weYoung African Leaders Initiative, kana kuti YALI, vanomene mukwakwami vari parunare muno muAmerica naMavhilasi Muhlanganya weStudio 7. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaGeorge Ngiwane pamwe nevamwe vatungamiri vesangano ravo vanonzi vari kutenderana nenyika yose vachisangana nevashandi kuti vanzwe upfungwa dzavo pamusoro penhaurirano dziripo dzekuedza kugadzirisa mitemo yezvemabasa pamwe nekuti nhaurirano dzeTNF dzive mutemo. Ngatinzwe hurukuro yataita nemunyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo pamusoro penyaya iye.
Hurumende iri kupusha mutemo yekuti maemployers apiwe mvumo yekugumura vanhu kusvika mugadzaro. Inooneka president anota kuziva kune ruzhinji munhu akagara achisangana nemastructures avautungamiri. Iye zvino ari kusangana nevari pasi, noti mastructures maleaders chete, kuti akwanise kuwana feedback kwavari kuti tongotarisa here nezvipo. Saka ndiro shoko ari kufamba naro nyika yese.
Urongwa uhu huchatora nguva yakadii hwekuti vange vachisangana nenhengo dzenyuwo?
Takadimbura nyika yetu iyi into 6 regions. Atageta iyo zvino kuti ari kutarisira kuti masondo mairi anenge atopedza maregions ese. Asi pane dzimwe nzvimbo zvidiki zvingangofambirwa zvinenge zvisina maofices padhuze. Ndezvimwe zvacho zvatiri kuongorora kuti sezvo vashandi iyo zvino vakatobva kumacompanies vakutowanika panzvimbo zvakasiyana siyana, vanhu vakadaro tinovafambira zvakaita sei? Vakawanda vanozviziva kuti ZCTU haimiriri vashandi vari kumasektari chete, even vanhu vari kuinformal economy. Saka tiri kutarisira kune vanhu ndiko patiri kufamba, kana kuti ndiko patiri kukokwa nevanhu vange vari kumastructures, vanhu vange vari mamembers, kuti tinoda kumbonzwa kuti sebato rinomirira varombo muri kuzviona sei, zviri kuitika toita sei?
Vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano revanogaya upfu reZimbabwe Grain Millers Association rinoti kunyange gore gorosi remwaka uno riri kutarisirwa kudzikira zvakanyanyisa, hazvisi kuzoshayisa vanhu chingwa munyika. Nyika inonzi iri kutarisira gore gorosi rakaderera zvakanyanyisa mwaka uno kana zvichienzaniswa nemamwe makore. Nyanzvi mune zvekurima dzinoti mwaka uno nyika ingangowana matani ari pakati pezviuru gumi nezviuru gumi nezviviri zvegorosi. Nyika inonzi inoda gorosi rinosvika matani zviuru makumi matatu pamwedzi woga woga kuti ikwanise kubika chingwa chinoikwanira. Mutungamiri wesangano revanogaya upfu reZimbabwe Grain Millers Association vatafadzwa Musarara vanoti kunyange hazvo nyika iri kutarisira kukohwa gorosi riri pasi pasi, sangano ravo rinogona kutenga gorosi inokwana kubva kunze kwenyika. VaMusarara vanoti vanhu havafanirwi kutya zvavo sezvo izvi zvisiri kuzoitawo kuti mutengo wechingwa ukwire.
Gore rakapera jenge yakaita 30,000. Gore rino sokubuda kwazvokutaurwa iri kutarisirwa kuti kungangobuda 15,000 tons. Nyika inei tinodya kana kushandisa kuti inoita 30,000 pamwe yekugadzira chingwa chete, zvoreva kuti inoita 360,000 tons pagore dzechingwa. Tozosanganisirawo dzimwewo 40,000 kugadzirawo zvimwe zvakaita semabhisiketi, makaroni nezvimwe zvakadaro zvinoshandisa flour. Gorosi rakatanga pinda munyika ino 1965 apo hurumende yasimita kutengurwa masanctions. Saka gorosi harizi chimwe chemacrops atingati maindigenous crops, chinhu chakaitirwa kuti vakwanise kukunda masanctions ipapo. Zvichireva kuti mamiriro ekunze yedu neivhu redu harizi rakanyatsogadzirwa kuti ririme gorosi. Zvakadaro pasi rose tine gorosi rakawanda chose kupfuura chibage. Hatizombofa takashaya gorosi rekutenga isu semamilasi. Gorosi iroro rakatowanda, kana even tikatadza kurima tinoona kungoripinda rese rakadaro, zvisingakanganise mutengo wechingwa, zvisingakanganisewo zvakare kuwandu hwechingwa hunozongouri pamaketi.
Asi kana maa kutenga gorosi kubva kunze, azvizo kwidza here mitengo yechingwa munyika. Pane kunge dai gorosi ranga richirimwa munyika.
Unofanira kuziva kuti kune dzimwe nyika vanotorima gorosi nemitengo yakatoderera kupfuura marume acho. Isusu tinoshandisa irrigation. Kune dzimwe nyika vanoshandisa snow kana yakunopera. Ndiyo inenge iri source kwavanowana mvura ikoko. Saka mukatarisa muZimbabwe tinoda mari inoita $1,400 kurima hekita imwe chete gorosi. Kune dzimwe nyika dzakaita sana Russia vanoita $230 per hekita. Saka gorosi redu ranga richitodhura kupfuura ratinowana kunze kwenyika. Asi zvakangokoshawo kuti nyika yega yega ikwanise kurimwa zvirimwa zvinoipa chikafu nokuti muziva zvinoitika kwamunowana munogona kunyimwa, kunogona kuitika hondo kana zvimwe zvinogona kukanganisika kupinda kwechikafu munyika. Saka nyika yega yega inofanira kuti aino self-sufficient kunyanyisa pazvirimwa zvavo zvinogadzira mastaple food akaita sechingwa nesadza.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Grain Millers Association vatafadzwa musarara vari parunare muHarare neStudio 7.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizdig kubva pa 9 pm kusvika 11 pm. Kana muri pa Wizdig, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare. Moskana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pa channel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone nepa internet pa www.channelzim.net.
Yashika nguye kuti tikuendesei kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7 vaChabikwa. VaChabikwa, chirongwa chino chinowanzotarisa nyaya dzine chekuita nevechidiki kuti vangabatsirwe sei mubudiriro uye kuti vakwanisewo kuzviitira mabasa avo emaoko zvekurima nezvimwe zvakadaro daro. Mungatudza kuti sangano renyu rine urongwa hwakaita sei hwekubatsira vechidiki?
Sangano redu revarimi rinoziva kuti vechidiki vanowanda panguva yega yega mupopulation vanova vanosvika kuma 60% yevanhu. Vanhu vanokosha chaizvo vatinofanirwa kupa mukana wekuti vadzidze kurima nekuti ndovachazosara vava varimi vamangwana. Zvatiri kuita isu musangano redu tine zvigaro zvinonzi Youth in Agriculture. Vanhu ava tinovakurudzira kuti vawane fundo. Muno tine zvikoro zvakawanda zvinodzidzisa nyaya dzekurima. Isu tatinokurudzira zvikuru kuti vayuti ava vaite nyaya dzekurima nokuti kurima ndiyo bhizinesi rakabata nyika yedu yeZimbabwe. Inonzi ikonomi yacho yakagarirwa inorosimbakadzwa neyekurima. Tine makoreji anopa masetifiketi, tine makoreji anopa madhigirii, mahaya dhiploma. Chero muyuti anokwanisa kuverenga nokunyora. Itisi tinovakurudzira tinawo futi makoreji akadaro akarasana mashaya mombe, vanakagui, vana mupfure tinawo akawanda chaizvo muno muZimbabwe yekuti vanhu ivavanda zvekurima vaende vanodzidziswa hwaro hwacho. Kana vadzidzisa hwaro uhwu pamahoridhe pare tinovatora mumapazi medu vachiita inonzi practical experience kuti ari pavanopedzawo dzidzo yavo vangoziva nokuti zvinhu zvepasi vaanavo vosangana nokuisangana nezviri pasi zvavapo. Munozve taane sangano rakatotikurira renational Youth in Farming. Saka neiroro torikurudzirawo chaizvo kuti izvozvi zvitaura kudai tine maprojekti ehuku, engurume, export crops like farmer assurance institute. Tine vatiri vakabatana nemayouth edu vari kurima vana 5 bv, vari kurima vana pv nevadzokuendeswa kunze kwenyika.
Zvaka kosha zvakadi kuti vechidiki vawane iyo dzidzo yekurima iyi vachabikwa pane kuti vangotange kuti tavarimi vanasi.
Kurima tinoti isainzi nekuti tiri zvinokosha chaizvo kuti munhu asangotanga kuti ndakungorima chete. Anofanira kunge wadzidziswawo kuti ivhu rakamira so roitwa sei, zvidyiwa zvidyiwa nembeu, kuti chikafu chinodyiwa nembeu chinombonzani, mbeu yakadai inoita yakakwata zvakadii, ivhu rinonzi rinotapira kana kuti tingatapire nyaya yepeti. Saka hwaro ihwohwo hwakakosha nekuti murimi inoto paanozomuenda pamunda akutoziva pane uye anongotanga achibondera bondera, zvino anotora nguva yakareba achibondera akarudza anobva angoona chokurima sechinhu chakaipa nekuti ashingirira asina ruzero rwacho ega kuburirira oti akurima akundeobva asiya nazvo.
Ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo vachabikwa mukubatsira kwamuri kuita vechidiki?
Tambudziko guru ndeyatoti pachirungu fundini. Fundini ichireva kuti kuwanikwa kwemari yechikwereti zvine mutengo kana toti interest rate iri pasi pasi nekuti agriculture iprimary industry. Seindustry yekutanga-tanga haikwanise kurarama kuti ibudise pundutso neinterest rate dzatinadzo pari zvino dzinobva kuma18% zvichisvika kuma25% uku idambudziko iroro rokusawanikwa kwemari yakachipa.
Mukupeta chirongwa chedu vachabikwa, vanhu vanenge vachida kuti vange vachikubatai kuti vataure nemi zvikuru vechidiki kuti vabatsirikane vanokuona ipapi?
Office iri muHarare showground muprovinsi yega yega tine provincial office.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vachabikwa nekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanaka maitai.
Manga makateerera kubva kumutungamiri wesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union vawanda chabikwa muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa vadikani, chinobhururuka chinomara, nekudaro toisira pano ndokusiyai maoko ajonga kane miri.
Yasvika nguva iyi yamunodisa vateereri yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext message amunotumira kuno kustudio 7. Yekutanga yabva kuna Lucius ari kwachota uyo anoti ndinotenda nenhau dzemandorokwati dzinotizivisa zviri kuitika munyika. Imwe tsamba inoti makadini zvenyu, ndikwadzisireiwo Simba, Desire naOnward pamberi nebasa Boys, ndini Roni Chimwaza kwabhora. Aiwa, tinotenda mose nekututumira kwamaita matext message pamwe netsamba mbozha. Rambai muchitumira matext message kunamba dzinoti
001-204-6-0318. Pamwe ndimai, pamwe mudiwa, pamwe sekuru, pamwe ndimbuya pakashaika kana ishe matonga hapana anoshandura kunyango zvichirwadza nyango zvichigumbura tine musodzi pamatama chekuita hapana zvinorwadza ndosaka tichitaura makati paronda risingaperi nanhasi togara tichichema taiso tiri pamwe tese semhuri gara takazviita tozviziva hongu mave kumberi asi zvinorema chanokumbirisa shike ino mashuwa maina baba nyangwe shamwari yangu nebati makamba nevamwe vandisina kutaura vakawanda ainhasi tiri tese asi zvakaramba anotonga akatonga asi zvakangooma mwoyo wangu une chironda nguva yacho yakaoma daizvo yekuona zvichikwanisika matsoka makati paronda risingaperi nanhasi togara tichichema taiso tiri pamwe tese semhuri gara takazviita norema chanokumbirisa chete ndirangarirei kozi pamuri yandisvike kune vakaenda vakawanda mataida kusina kupiwa mukana sechataida.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mune sudzakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Marvelous Muhlanganya uye.